Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 1/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kundi Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi kuBulawayo. Makurukota ehurumende osangana nevashandi vehurumende kuedza kuzeya nyaya dzemari yemihoro. Nyika yosvika makore mana kubva zvakaurayiwa vanhu nemauto muHarare mushure mesarudzo, asi hurumende inonzi haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuripa vane hama dzakaurayiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kundi Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi muBulawayo. Angave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vati Kondi akapinda muchipatara mazuva gumi adarika, asi akatanga kurwarisa mazuva matatu apfuura. Kondi aizivikanwa nenyaya dzekunyora mitambo, kuita zvemafirimu uye kutungamira nyaya dzemitambo. National Arts Council inotiwo Kondi akanyatsotanga kupinda mune zvemitambo muna 1982 paakaomba Amakosi yakatanga ichidzidzisa vechidiki zvekarati isati yatanga kuita zvemitambo. Muna 2008 akabudirira kuhwina makwikwi eFreedom to Create akakunda vamwe kubva kunyika makumi masere nenhanhatu pasi rose, akawana mubayiro wemari inosvika zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu remadhora kana kuti $125,000. Kondi akasungwa kakawanda nenyaya yekuonekwa semunhu aisvoropodza hurumende. Mukuziya nezverufu urwu, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanduri uye muimbi Chirikure Chirikure.
Hongu iita matambirawo mangwanani anhasi uno nguva dzekuno kuZimbabwe. Nasoko abudiswa neNational Arts Council of Zimbabwe vachitaura vakamirira sekta yese yearts pamwe chete nemhuri yekwa Mhlanga. Tine urombo tarasikirwa nomumwe wedu zvinorwadza chaizvo.
Tingatsvagiwo veruzhinji vangangobvunzane vamwe vechidiki vasati vaziva vaMhlanga vakaita mbiri sei muindastry yemaarts muZimbabwe.
VaMhlanga vainyora maplay, vachiprodusa maplay, vachiekta zvakare kubvira kare kuma80s. Ndakazotanga kushandawo navo ma85-86 pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe maplay avo kucollege press kwandaiva editor. Uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mumabasa edu imomo. Asi vakazoenderera mberi nokuvaka Amakosi Theatre iyo yakambotanga iri club yezvekarati nini vachivazochinja vakukonsentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravaMhlanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muZimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga vachishanda kuvhura, vakatopiwa license ngegorapera iro rimwe iri yekuvhura kiona TV yaifana kuva ichibroadcasta iri kumatebelerink vanga vari pakati takapedzera kutoonana mwedzi yapfuura iyi vauya kuHarare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda saka taiita misangano tichipanana mazano
ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here
zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri ivende rakakura serori rinonetsa kuti riye rinovharika asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzvara mhodzi dzakawanda mune vechidiki nevamwe vemumazera edu yavaishanda nawo zvinova zvichabatsira kuti zvibo zvavo zvirambe zvichienderera mberi
nyanduri uye muimbi chirikure achitaura ari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7 Ivans abatawo munyori wemabhuku uye anoita zvemitambo Aaron Chundra Moyo
murume uyu anga asiri murume wekutamba naye pachake akanga ari murume kana kuti anga ari murume akazvipira mukuita basa racho iroriri zvokuti iko Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanyisa kwazvo
zvimwe zvamunotondera pamusoro pavamuhlanga muchidimbu ndezvipi vamoyo
aiti uku anotamba mutambo zviya zvokuti zvatinoti isu kuyekita anonyora ndinoyeuka kuti kunze kwezvaanozivikanwa navanhu nezvake zvakawanda zvaaiita akatombotungamira bato revanyori remabhuku sezvo iye bhuku rake akambobudisa bhuku rake remitambo murume uyu ndikanyatsocherechedza mabasa aiita akakwanisa kuti aite kuti kana nesu ndikangoti ndingataure ndakazvimiririra ini akandibatsira mukundidzora pfungwa kudurikidza nokuona mabasa ake
mataura mashoko makuru vamoyo vanavo vemuzera wakakura vachikuonai muzvivhitivhiti muchaektawo madhirama neruzhinji rweZimbabwe movasirawo mashoko ekuti kudii nekushaya kwavamuhlanga
kana akakwanisa kuti aite zvinhu zvinoitwa kuti asandure mavhungiro angu mukuita mitambo yangu nokutsaudza kwandingaita vanoitamba ko vamwewo vakanga vari kuyaruka kana kuti vachiri kuyauruka vakakwanisa kubatwa nemaitiro avo mubasa iri vakaita sei zvisinei gamba iringa rifambaro zvakanaka mushando waro takaona ndima rakasakura rikazunza sora raenda zvaro gamba zvisinei nokuti koraenda mabasa aro haana kuenda tinosara nawo vakawanda vaakayambutsa kudivi rekuurawayo kwese uku nekumwe kwakadaro vachasara vachifambisira basa iri mberi nyanduri hashaiki nokuti mabasa anyanduri anosara achingovapo ingazva kana vechirungu ava vakaita vana Charles Dickens tongovaverenga nana Shakespeare pavane zvivu pamakore namakore vashayika tina vamutukudzi tina vamwe vakadaro vakaenda nzivo dzavo tiri kungoteerera saka ndinongoti gamba rambokotsera zvaro asiwo zviroto zvaro zvasara zviri matiri nemuvanhu womuZimbabwe
avo vangu ari munyori wemabhuku anoitawo zvemitambo Aaron Chundra Moyo achitaura naIvan Zininga westudio 7 ari parunare muHarare nhasi kwasvika makore mana kubva hurumende kubva zvakapfurwa vanhu nemauto muguta reHarare mushure mekupera kwesarudzo vanhu ava vamwe vacho vairatidzira kusafara kwavo nekunonoka kuverengwa kwemavhoti asi vamwe vanhu vakapfurwa vanongonzi vaizvifambira zvavo hurumende yakabva yaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi mushure mekusoropodzwa nemasangano akazvimirira oga munyika nekunze uye nehurumende dzakaita seAmerica nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union Asi kusvika pari zvino vakawanda vari kuchema chema vachiti hurumende haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuti ichaita pakapera hongororo yakaitwa navamohlante. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Tinotenda nasi tinoona kuti pakwana makore akati wandei after 1 August patikaona masoja achiuraya vanhu mumastreets eHarare. Izvi zvakazoitsa kuti pazoita iyo yamataura inonzi Mohlante Commission yakapawo marecommendation yekuti paitwe inonzi national healing and reconciliation, vachiitasawo kuti mavictims akapfurwa panguva iyi vave vachiwana pachirungikadzi compensation, and also pachizoitwa mainvestigations, pachizozikanwa pachizoonewa kuti paitwa justice yekuti vakapfuura vacho vave vachibatwa vane vari responsible pachirungu.
Muri kuona sei mabatirwo enyaya yacho nehurumende kusvika pari zvino?
Izvi zvinhu zvokuti hatisati tazviona zvichiitika, hatinambovhera tambonzwa anything chichibva kuhurumende chinotaridza kuti pane any investigations kana kuti pane masoja kana kuti vanhu vakambozoitwa investigate kana kuti kuprosecutwa mumatare edu edzimhosva. Zvinhu zviri kuonekwa zvichirwadzisa atikati mavictims, and zvinhu zvokuti isu semagweta anomira kodzero dzevanhu zvatinoti pachirungu hurumende iri kuramba ichipara mhosva yekusapa justice kune mavictims acho akapfurwa, because tinoona kuti vakawanda vacho vakabuda vachivapfurwa vanga vachingoriwo vanhu zvavo vaingozvifambirawo mumastreets eHarare. And tinoona pamufananidzo inobuda papa nevakadzi, papa nevarume vakapfurwa, and vamwe vacho vakatozofira kuzvipatara muHarare.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iita apa?
Dai hurumende yaikoshesa kodzero dzevanhu, dai yakaita investigate zvakaitika musi wacho kuti vanhu vakambopfurwa sei, ende panhu mavictims akapuwawo mukana wekuti vavo vachipindawo pakana matare edzimhosva vachipawo maonero avo nezvinhu zvakaitika musi uyu, but zvinhu zvokuti hatisati tazoona zvichiitika. Tinoona futi zvekare kuti hurumende hainambovhera zvekare yambodzokera kune ivo vakapfurwa vacho kana hama dzevanhu vakapfurwa vacho kuti vavape yatingati compensation yezvinhu kupfurwa kwavakaitwa. Zvinova zvinonzi pachirungu kuwedzera yatinganzi impunity. Zvinhu zvokuti nanhasi uno zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanogara munyika ine hurumende inenge ichiti inokoshesa mutemo kana kuti inokoshesa constitution, ivo vasingakwanisi kuwana yatingati justice mumatare edu edzimhosva kana kuti justice kubva kuhurumende yacho inenge ichinzi yakachikora. Saka zvinhu zvokuti nhasi uno patichirangarira 1 August zvinhu zvinorwadza kufunga kana zvinhu zvinorwadza kuti tizive kuti hurumende hapana chati yaita pamakore ese aya apfuura kubva paitike zvinhu izvi.
Nyika yatarisana nedzimwe sarudzo gore rinouya, zvine matambudziko akaita sei zvekusagadzirisa dambudziko iri ra2018?
Tichitarisana zvekare kuti gore rinouya tiri kupinda zvekare mumaelections, zvinhu zvokuti zvinhu zvinorwadza kana zvinhu zvinotyisa kuti hurumende yacho inogona kungozvipama zvekare, and pachizoshayikwa even yatingati justice inozoitwa after that. Saka tinokurudzira kuti hurumende iite serious pakukoshesa kodzero dzevanhu, iite serious pakuona zvekare kuti marecommendations akaiswa necommission yavamohlande aonekwa achiitwa, kunyanyanyanya nyaya yekucompensate mavictims of this illegal act yakaitwa nemasoja musi wa 1 August 2019. Neizvozvo ndoti hapana zvimwe zvingave zvichida kutaura kunziwa kuti hurumende ikoshese yatingati bumburi remutemo nekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima nhasi vaita nhaurirano nevashandi vehurumende. Musangano uyu uri kuuya apo vashandi vari kuchema-chema kuti mari yemunyika yavari kutambiriswa haina chaichatenga nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa kuti inflation mwedzi wapera yainge yasvika pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 256.9%. Vashandi vakawedzerwa mari zvakapetwa kaviri mukupera kwemwedzi wapera, asi vari kuchema-chema kuti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika mari iyi haina zvakawanda zvairi kutenga. Vashandi vanotiwo zviri nani kuti vapiwe mari yemadhora ekuAmerica. Vane ruzivo nezvemusangano uchangobva mukupera uyu vanotiwo hurumende nevashandi vatenderana kuti vashandi vawedzerwe mari mukutanga kwagunyana, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatsika madziro panyaya yekuti vashandi vapihwe mari nemadhora ekuAmerica vachiti pari zvino muomwe mavo hamuna mari iyi. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva revanochengetedza mhuka reWorld Rangers Day, iro rakacherechedzwa pasi rose nezuro bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe National Parks and Wildlife richiti riri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevashandi varo nevanovhima mhuka zviri kunze kwemitemo. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashara pachitiko ichi, icho chaitirwa pamuzendo webazi ravo muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife, vaFulton Mangwanya, vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebazi ravo, vanochengeta mhuka, nevanovhima zviri kunze kwemutemo. Mashoko avaMangwanya atsigirwa nemutauri webazi ravo, vatinashe Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango, vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka, dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuvhima mhuka dzisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorayiwa nemapocha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu, dzichiurayawo nezvikuvadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunozivisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei kusakaso neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera, inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka dzifanire kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyo ndeyekuti yatinosangana nayo ndeyekuti mapocha akatanga kukuona vanosvika. Kana isusu patinotanga kuona mapocha tikangoona kuti this person is armed, tinotoridza, because tukasa muridzira munhu iyeye, munhu iyeye anomuridzira unogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndeyekuti unogona kurova mapocha womuuraya. At times munonouraya mapocha panzvimbo iri very remote, yokuti munotumira radio a message yokuti taita contact chauraya mapocha panapa. Kuti vanouya kuzokurespira ikaya kuzotora bhodhi yomupocha iya kuti vazouya, it takes time, zvinotora mazuva. And munozopedzisira makuona kuti munhu anogona kuzokanganisira makangogara naye, is very traumatic. In the same way, even vamwe vedu munogona kufamba because munenge musingazi kuti munosangana nei, unogona kusangana nemakucha mumwe wenu anogona kukuvadza nemakucha kana kufa anogona kuurayiwa nemakucha. In the same way, mota dzakuwana rubatsiro nemukurumidza.
Vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare, Valakmo Safuli, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino takwanisa kunge tichishanda navo kutraina maranger vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zvowanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanika mhuka iyo Hwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pangazve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi Makona, inova nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzi, idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishiwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana, kana kuti 2640, kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu 40 vaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, avo vanga vari muenzano remekedzwa vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka vachiti vekunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wekuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa. Zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru. Dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeSenegal amai Aminata Ture vanoti bato remutungamiri wenyika vaMacky Sall ndiro rakawana zvigaro zvakawanda musarudzo dzichangobva mukuitwa. Bato ravasau rakaona zvigaro 33 pane zvigaro 46 46 zvaikwikwidzwa, asi vamwe vemapato anopikisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Tichipeta zvaitika kune dzimwe nyika, kutakurwa kwechibage kubva mudunhu reOdessa muUkraine kwatanga nhasi zvichiitwa nengarava yanga iine mureza wekuSierra Leone. Izvi zvinotevera chibvumirano pakati peRussia neUkraine chakakokerwa neUnited Nations neTurkey. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoshanda pachipatara cheWilkins Hospital muHarare, Dr. Albert Christopher Mpambo, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti njovera wadzikira. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Dr. Mpambo vanoti uwandu hwevanhu hwakatozodzika zvene chikonzero chedenda reCOVID-19 chakavharisa nyika kwemakore maviri sezvo mari zhinji dzaiva dzave kushandiswa kurwisa kupararira kwedenda iri.
Nyaya yekuti 2020 na 2021 ndo patakatangawo kuwana dambudziko reCOVID, saka zvinogona kunge zvakaita contribute kuti manumbers vanhu vamba vachiripota kumakliniki adzike kana kutiwo washandi wanga wa kuisa masimba akati wandei kune ze COVID.
Kunze kwedzidziso inonzi iri kupiwa vanhu, Dr. Mupambo vanotiwo denda re COVID-19 rakabatsira sezvo vanhu vainge vogara mudzimba zvakanyanya.
Ku Southern District kune nzvimbo inonzi Hopley. Tikuona kune ma case akati wandei ari kuuya nezvirwere zvepabonde uyezve nekumbare. Tine nzvimbo inonzi Heathcliff ne Heathcliff Extension. Kuri kuwanikwawozve varwere vakati wandei vari kuuya nezvirwere zvepabonde. Kune nzvimbo inonzi Kuwadzana ne Kuwadzana Extension. Ndiko zvakare tiri kuonawo manhamba akati wandei vanhu vari kuuya nezvirwere zvepabonde.
Dr. Mupambo vanoti nzvimbo dzinogara veruzhinji dzinosanganisira Mbare, Hopley, Heathcliff, Heathcliff Extension nekuwadzana ndidzo dzinosangana nedambudziko iri kunyanya. Dr. Mupomba vanoti vanhu zviuru 50,503 muHarare vakarapwa Njovera mugore ra2021, asi mugore ra2019 kwakarapwa vanhu zviuru 40,013 kana kuti 14,013. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano ine kiriniki mumusha weMbare isina kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hapana mutsauko wairi kuona sezvo vakawanda vari kuuya kuzorapwa.
Ashandira mumusha weMbare sachiremba kwemakore mashanu uye matenda ndinonyanya kuona pavarapwi Njovera nemanyoka anokonzerwa nemvura isina kuchena. Chinonetsa ndechekuti varume vazhinji havauye kuzorapwa nevakadzi vavo, saka zvirwere zvepabonde zvinoramba zvichitapuriranwa.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Tsvene revapostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vari kusangana nevarapwi vanodarika 10 pazuva vari kutsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde.
Vanhu vakawanda vane maSTI vakawandisa vari kuuya kun'anga vachitsvaga rubatsiro. Vazhinji havachatoenda kuchipatara chikonzero, mari dzekun'anga dzakati chipei. Vamwe vacho ndo vari kunyara, saka vakauya kwatini mishonga tinayo. Vamwe tinozovakurudzira kuti aiwa takurapa izvedu, asi endai munobayiwa kuchipatara. Uye zvakare kana ane patina, ane mudzimai kana kuti ari mudzimai, murume wake anofanira kunge achirapwa futi zvakare. Zvirwerezvo zvakatonyanyisa kwatiri, zviri kuuya kwatiri.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vari kuonawo vana vakawanda vachiuya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti vaende kumakirinika.
Munhu akangaona any of my symptoms anoteera, ukaona uchibuda discharge yakaita kunge hurwa kana yakaita kunge mukaka, uri murume zvinoreva kuti panenge paine STI. Kana uri mukadzi ukaonawo pa discharge yakuchinja kala kubva kuwhite kana colorless yakuita makala akasiyana siyana, yellow, cream, brown, zvotaridza kuti panenge pane STI inenge ichiitika. Kana kudaro tinokurudzira kuti munhu akurumidze kutsvaga rubatsiro, akwanise kubatsirwa, awane kupiwa mushonga nokurapwa kuti zvipere. Ukaona uchibuda tumapundu tusinganzwisisike kunhengo yako kana kuti tumaronda tusinganzwisisike, tsvaga rubatsiro. Ndo mamwe emasymptoms, zvimwe zviratidziro zvemaSTI. Saka tinokurudzira kuti ukangoona any of masymptoms andataura iwaya, kurumbidza kutsvaga rubatsiro ubatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezvekurera mhuri vaDennis Mulambo, avo vanoshanda kuSpillhouse Clinic iri kuZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC kuHarare Central Hospital, vanoti varume vazhinji havadi kuya kuzorapwa, nokudaro madzimai ndiwo mazhinji anouya kuzowana rubatsiro. Vakurudzira madzimai kuti vauye nevarume vavo kuzorapwa vari pamwe chete, asi vanoti nyaya iyi iri kutonetsa, nokudaro zvirwere izvi zviri kuramba zvichipararira sezvo zvichida kuti vanhu varapwe. Sangano reCenters for Disease Control, CDC, rinoti matenda enjovera akanonekerwa kurapa anogona kukonzera vakadzi kuti vashaye mbereko, vamwe vachigona kuguma vave kupenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimi.
Aiwa, tinotenda Ropafadzo. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti Murari zvakanaka vateereri ndokusiyamina Praxidis Jeremiah munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA indebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 ngabakwazi 2022 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lanamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula ufoka mdlala continue loving.
Ulova omkhulu wezingalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko ukhonti mhlanga akasekho.
Lokhu kubangelwa ukuthi amagesi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagesi uzasikontinue until 6 ebusuku.
Izakhamizi zemalokishi namaningi akobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabekhansili yaleli dolobho. Isilinganiso sokungamathumathu bamunemunye ekhuleni 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila lalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukubana balawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho. UKhonti obe ngumqondisi weyamakhosi Theatre Productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga. Kubika indatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Malethelele izigodlo zezigaba zonke zeMandebeleni esakobulawa leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonti akasekho. Lokhu kubikwe luhlangothi lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe. Umqondisi walolu hlangothi uMnumzana Nicholas Moyo ubika ngalimva.
UKhonto kwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani obengcono njengani ya recover amalanga ngu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi ukhonde ekuseni wadlula. Sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama arts isilahlekelwe. Isikhala sikhulu kakhulu.
Umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi.
UKhonti uqalise ngo-1982 into zama-arts. Wa-transforma yatshintsha yaba yamakhosi ye-professional ngo-1988. Enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama-arts ngama-radio lama-TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka.
Umculi olodumo uBusi Ncube owayecula leqembu leyilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula eMakhosi Theatre Center.
Mina ngimaze sesakhula ngisesekobulawayo iMakhosi Theatre sivule ndawonye ngahlanyela isihlahla somnyi esasimelele ama-musicians wonke eZimbabwe ngacina ngichaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela khonti la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe, silahlekelwe kakhulu ilanga elibi, ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ukhulu, abanye bethi balume ukhonto umhlanga. Nzima kuyasinda. Ende silahlekelwe mina ngikatshana kangaka. Benfisi ukuthi ngabe ngiseduze. Salale ngokuthula umfoka Mdladla. Continue loving.
Ukhonto bedume kakhulu ngokuloba imidlalo kamabonakude. Omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lomuyi.
I-arts lisazwa ngayo. Thina saqalisa iphose ngasikhathi sinye 1982 sihlangana e-United College of Education silabombongeni njema nabophesi Mthwa. Sisenza i-theatre techniques and ama-skills. So siwa-developa. Sasindawonye ina, sesiba le-concentration na political theatre. Yiyo vela ipushe okwesikhathi eside. Ezinzwa njalo uvalo lakathesa amadwala axeka.
Umculi osakhulayo uNkwali uthi wafunda okuningi kumhlanga.
Ukwabo khonto ngumuntu nje okade efundisa ezama-arts ngisakhula mina. Ma-artist amaningi engibaziyo bakhulule emakhosi. Babe bekhuluma nje ukuthi ube ngumuntu olesandla esihle uma-arts. So hhayi ngithi kalale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakhe yonke.
I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe. Bathi konke ngomunye sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi umuntu uzabe kwanini njalo ngapi. Ngimi le-Studio 7 kobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Izakhamizi zemalokishini amaningi akobulawayo sivukele ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiko ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase-Fenil Booster Station. Pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzacontinue until 6 ebusuku. And to affect her treatment le pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokusela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplying ireservoir lezi, iThuli, i-6J, i-Rifle Range, the Criterion, asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade engakabi stable because of various reasons. But siyazama ukuthi sikweze ama reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma critical places enjengezikolo lamaklinika lapha hambethela khona. siphinde njalo sibe lama water kiosks lapho sesizama ukuthi siwa make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama bottles lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sika munisipala wakobulawayo lapho limuzwe ikhuluma ecingweni le studio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi dollars minuta abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge 806,000 RTG. So ukuthi indawo yama gold coins engxenye ababethenga imali ama US dollars ku black market yiwo asebethenga ama gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i 2000 gold coins so maningi kakhulu njalo banethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebekhathi basithengele ama gold coins angkhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye ebengalelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza labo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama gold coins angaduriyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Nabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama contracts amakhulu lawana abazuza ama Zimbabwean dollars uzabona ukuthi uhulumende ulama programs abanengi awe construction njalo babhadala 50% ngama Zimbabwean dollars. So ama companies anjengalawo azuza ama contracts amakhulu yibo ababe nemali eningi ama Zimbabwean dollars abangayisebenzi ngona njengani yiyo i-target market yangkhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe isehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-yesona. Kathesi ukuthi ama-TGS asatholakali lapha black market amaningi. So kutho ukuthi idollar laseZimbabwe liza appreciate in value ngamandla njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulayikho kulamhlanje sikhangela ukuphumelela kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuf Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba lezi phathamandla zezempilakahle ezethule lumbiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kwele Kenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesikikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kwele Kenya. Isithunywa isikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kwele Somalia sihlangene lomongameli wesigaba se-Southwest u-Abdi Azizi Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila le mihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi atobamnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba wazi ukuthi balalesi sifo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaninginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lintwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile egoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, amareza, lama-toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important.
Omama abazithweleyo kumele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrychoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha bexwayisana ngengozi yezidakamizwa.
Area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi ngehepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ethi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization vathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo sehepatitis B lesi, njalo isilinganiso sokuthiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso. Sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso yenziwa ngomnyaka ka 1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babe tshengisela ukuba lesimo sehepatitis kuhlobo lwehepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwechumi ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba lehepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingamachumi amathathu kuzabelo lesiqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele World Hepatitis Day mhlaka 28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatshwa ibe seduzane lozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zelokitshini lesizinda koBulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebilithiwa limenimethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zilobe incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesinye sezakhamizi sezizinda, umnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex, lapho kule kwangumashopshop okuninginengi barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebutcha leyo, ibutcha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kubekard emuva kwebutcha le kuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ngela age limit ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho ku form 4 lokho kukhona lapha ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha bakhona phe bensathi begcwala khona apha. Indawo le yikuyindawo edingcwele kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa ibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye lapha abantu bekungena indawo ingena order, njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporter emapolisi, kodwa amapolisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babantu kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebephela amaphepha bekuzinyanga lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizi besithi nxa kuwareportwa bephongubuya bebuyele ngemva kwesikhashana la before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu abantu bacela sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika kumphathi we-station e-police station, hayi sakwakuzanga kwanceda ngalutho laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu wedwa edizwa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu ngoba indawo leyi indawo engcolileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo leyi bekungose ukuthi bekuyikunatha utshwala kuphela, indawo leyi ungabantwana kuloku kokokristu okograde 6 njengoba ngitshilo bekusoku ngena uhamba-hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisiba sisibaningi. Le chabalala clinic isirekoda i-high level ama-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s abama-60s bengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana kuloku okuncane, kambe shuwashuwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lokhu na ikho izulu lingasa kanjani. So kutezo wehlulinto zamapolisa lezi izakhamuza aqonda kona ngalo ukomishina zabhale petition yasayinwa ngama residents ezinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ukomishina bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisa kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kho since ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawe bevela khonapho emigalo nxa ningasezilungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sivile bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba babesebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu. Hawu akuthathanga isikhathi kundoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona echiye ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labesifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisitshiyangalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betyintyana. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe kuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlwengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje sitrade ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje zisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokhona nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mercy Mvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time for wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizana seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bongomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathintambo ogatsha lomapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlunguli laba ngotshekeja
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai